A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Gibbs Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Gabriel Mugabe, in Zwimba Communal Lands, Mashonaland West, and other issues.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And in Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Mugabe.
All is set for a private burial of the late former president Robert Mugabe in Zwimba Communal Lands, Mashonaland West Province.
The late Zimbabwean leader is expected to be laid to rest in a courtyard at his homestead in Kutama village instead of the family gravesite where his late mother, Bona Mugabe, is buried. Family spokesperson Leo Mugabe says only invited guests will attend the burial.
And Leo Mugabe says President Emmerson Mnangagwa, who is currently in New York attending the United Nations General Assembly, is unlikely to attend the burial. The late former president, who was toppled in a de facto military coup, wanted to be buried in Zwimba Communal Lands and not at the National Heroes Acre, where a mausoleum was being built for him.
And in South Africa, specialist doctors are conducting medical tests on Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, who was allegedly tortured by unknown assailants following his abduction this month. He was allowed to seek medical attention after the High Court ordered police not to block him from seeking specialist treatment in South Africa.
And there seems to be a lot of events this weekend because back in Harare in Zimbabwe, the MDC led by Nelson Chamisa is holding its 20th anniversary in Harare at Rufaro Stadium. All roads will be leading to Rufaro Stadium tomorrow.
Ukanye kuti uzancwatshwa kusasa ekutama kona ngale tuzala lapha azalelwa khona kumbe singathi vele kusemzini lapho azalelwa khona ye siyabona ukuthi abantu bebecabangela ukuthi engxenye uzancwatshwa kona ngale National Heroes Acre okwakhiwa khona i-mausoleum kodwa ngokutsho kuka Leo Mugabe umzukulu wakhe kukhanya ngazane sebejikile bathi kumele ayencwatshwa kona ngale ngekhaya njengesifiso sakhe. So ke uLeo Mugabe uthi hayi abakwaziyo ukuthi uvele wayefuna ukungcwatshwa duzane lonina uBona Mugabe kodwa awusoze kwenzakale lokho ngoba iRose Acre khona ngale gravesite yomdeni ingani sigcwele. So ke ngakho ke uzangcwatshwa egumeni lakhe uthi kulezindlu ezimbili phakathi kwezindlu lezi eziyenziwa ngani ngokuyi triangle kuyafakwa phakathi khonapho kwezindlu lezo. So ke kafakwa phakathi kwendlu ngwayo but phandle duzane lezindlu ezimbili. So ke sizwile ke ukuthi abantu ababekhona ngale ngabantu abaceliweyo ukuthi babuye. Kuzobuya ke eZimbabwe futhi khona ngale iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yilo mhlangano ekusasa lapho yabe ikangena khona khonoko ukuthi sile mnyaka phela eyi-20 selokho yabunjwayo. Kuzobuya ke kwele South Africa udokotela uMagombeyi kuthiwa uyelatshwa khona ngale. Sikhulume lomunye udokotela sibili ophakeme othe kuyayenziwa lokho kuthiwa ngama-psychological lama-neurological tests. So nxa kukhulunywa nge-psychological ukuthi umuntu uyakhangelwa ukuthi ingqondo zakhe zisasebenza kahle yini njalo lokuthi nxa sokukhangelwa imizwa yemzimba ama-nerves kutsho ukuthi umzimba wakhe kuhani wabanjwabanjwa. So ke kuningi khonokho. Kusiqalise sizwe ke i-tape of the umzukulu kaMugabe uLeo Mugabe. So Leo Mugabe is saying a lot about this funeral that is going to take place tomorrow. So let's listen to what Leo Mugabe is saying.
The body is in Zwimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon, hopefully, we'll bury him. at the village, in the courtyard, in the house.
So are you not going to bury him near his mother like what he requested?
No, because there's no space. And that is the reason why we agreed to take him to the Euros Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now people at the time were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried at the Euros Acre.
So now,
so we then said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village.
So what is this courtyard? Can you just describe it to us?
I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got the rectangle shape. Yeah?
Mm-hmm.
The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Uh-huh. Then looking at the president, Emmerson Mnangagwa, is he invited as well or not?
I don't know. I've not seen the invited list of this. And in any case, the president is still in New York, isn't
he? Is it going to be a private function?
Yes, it is going to be very private.
What do you mean, Mr. Mugabe?
Only invited guests will be allowed in.
Can we be privy to invited guests? Who are they?
I don't have a list of those.
So now, looking at the mausoleum which was being constructed in Harare, so what is going to happen to it since the family had actually requested that?
It was really, if you look at the pictures, you know, it was really just being started. You know, not much work had been done, and this was, they also indicated that the 30 days might be exceeded in any case.
That is Mr. Leo Mugabe, who is the spokesperson of the Mugabe family. So the burial is there tomorrow, definitely.
Mm-hmm. Kunao vachango vakupinda mchirongwa. Tino kuchengamidza hii pano pa Life Talk nasi. Tukukurukura isu neurongwa wekurazi kwa kueva imbo wa mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe. Avari kutarisira hivu kurazi kwa kumusha kwavo kwa zvimba mangwana. Uyezve tirikutarisa isu membero dziri kurongwa nebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzichange dziriko mangwana kuRufaro Stadium. Vanotaura vanoita zvekuronga misangano vaAmos Chibaya vebato iro reMDC vanga vari kutaura ivo kuti pane mashoko anga ari kutenderera pasocial media anga ari kutaura ivo kuti membero idzi dzakanzurwa. Vanga vari kuti aiwa, aya manyepo. Uyezve naurwa dzatiri kubva kutambira pamusoro pa Dr. Peter Magombei ndedze kuti pari zvino vari kuongororwa ku South Africa kwavari kuti miviri yavo yakamira sei, saka tichange tizokupakurirai patinenge tawana nau kubva ikoko. Asi pari zvino todzokera tichitaura isu zviri kuitika kwazvimba. Tiri kunzwa kuti pari zvino vatori venhau uyezve nevamwewo vaswera vachinzivo vanga vasingakwanisi kunge vari kupinda ku Stadium vaMugabe nekuti kwanga kuine misangano yanga iri kuitwa yanga ichidiwa vemhuri chete. Uyezve zvanga zviri kunzi avo vari kupinda imomo vari kunzi vasiye nharembozha dzavo kugedhi. Unopinda usina nharembozha kuitira kuti usazotore mapicture nezvimwe zvakadaro. Asi regai timbonzwa zvataurwa navaLeo Mugabe vachitaura imo neStudio 7 pamusoro peurongwa hwekuradzikwa kwavaMugabe. VaLeo Mugabe ndo vari kutaura vakamirira mhuri yekwaMugabe. Regai tinzwe kuti vati chii.
VaMugabe zvino bhodhi yavo iri kumusha kwaZvimba. Kukaicharara, mangwana, fume mangwana, kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera. Tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera. Vanenge vachivigwa pamusha ipapo. Pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavachange vachivigwa. Iri mukotiyadhi pamba ipapo. Saka ndivo vanovigirwa ipapo mangwana. Kusimetri kuna Mbuya hakuna nzvimbo yekuvaviga. Saka ndokunge ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre. Kuzoti mutundu wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi zvimba vazvaita mabhodhi zviri the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vakunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here, tiri muraini here nezvaidiwa. Ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu aireva iyo kuti haasi kuda kuenda kuyero seka nekuti aizviziva ndiye akagadzira yero seka aiziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndida kuenda kuna amai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuyero seka ndozvazvinoreva ndokusaka tikazoita decision nekuti no mukuru ndiri anomisa kuyero seka iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo rededzai tibve kuyero seka tingonoenda kumusha pamusha paamai vacheka aiwa uku kunenge kuine vanhu vashoma vachadaidzwa vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti nozosvikonyara watadza iyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainge ichangotamba saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidendi anoteya zviri kune hurumende zvazvine nemhuri yekwamugabe.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna Valio Mugabe vachitaura ivo kuti hanzi kana usina kukokwa kuti uende kunoradzika vamugabe mangwana usauya hako nekuti unozowanikwa uchinyara. Vari kutaura ivo kuti vari kukokwa kuti vauye kuzoradzika vamugabe vari kutozviziva pari zvino, hakusi kudiwa vanhu vanenge vasina kukokwa, ndokutaura kwavari kuita. Saka tichienderera mberi chaizvo, timbonzwa zvekubva kune vamwe vagari veimomo vekwazvimba vataura nemutori wedu wenhau ariko ikoko. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro pekuradzikwa kwavamugabe. Vanga vari kudiscribe ivo pachange pai pachiradzikwa vamugabe. Ndiri kuona apa vamwe vari kuvunza kuti tiratidzei isusuwo hatisi kukwanisa kuti tikuradzei mapicture nekuti zviri kunzi zvinhu zvese zviri kuitika izvi itop secret. Saka regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Vamwe zvakaita semba ine munopinda soka saka dzimba dzotenderera so saka kwaiti masime o chichi apa ndipo pakaiswa fish pond imba yasari mugabe yanga ari papambeni saka apa fish pond apa ndopa vakwa manja kuti vari kufunga kuti vakaisa kumakuva kumunhu anogona kunochera usi munhu anotengwa akaenda saka pakuti munhu uzopapinda
aiwa isu tozvitambira sezvo ndochido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parutivi tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita
hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hiro kana kuti iti haisi at the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi saka at the end of the day tinge tangoona kuti isuse hama dzake tinega tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti pateedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingani zvaitirwei
anowachiswa kunokunda atombokanganwa zvake wasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa aburisa mari yekubhadhara matv zvitori wese.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kune vagari veikoko kwakutama pana amai vataura ivo vachiti zviri kuitwa izvi zviri kuitwa kuti vachengetedze mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuti panenge pane chivanhu chakawanda chiri kutaurwa apa kuti mutumbi uyu ungagona kuzobiwa kana kuti pane zvinenge zvichiitika. Asi tichaedza kuti tibate isu ivo Valio Mugabe kuti tinzwe kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekuti pari kutyirwa kuti mutumbi ungazowanikwe uchibiwa. Tigokwanisa kunge tichivabvunza nekuti vazhinji vari pano vari kuvunza ivo kuti ko zviri kumbofamba sei panyaya iyoyi yemutumbi kuti sei zviri kutyirwa kuti mutumbi uyu hausi kunovigwa pedyo namai vavo zvanga zvakumbirwa navamugabe asi uri kunzi iwo waakuvigwa mucourtyard. Tiri kunzwa kuti pakange paine swimming pool ndo pawanikwa ipo pachinzi pari zvino ndo paakuzoiswa guva ravamugabe Gibbs.
Ye konapo ke oncotshwa khona ke umoyi uRobert Mugabe kwanyangazani endlini konapo ke kwaive ngani kwehlukeni ukuthi lapha kule ndlu yayinga umoyi usale Mugabe bese kubuya ngapha kwangkhona ke kwabe kungazani ke kulapho okule ndlu kamfelokazi uGrace Mugabe. So uMugabe ke bamfaka phakathi naphakathi khonapho lapha ayebekhona. Ndithe ngikhulumakelo liyo namhlanje wathi ukuthi bangamncwabi duzane lo nina yikuthi emalibeni ngaleso kugcwele. So ke singazi ukuthi kuyahamba njani. Wathi ke sithathe ubaba sicingweni kula manje we have got our first guest and that is Mr. Joseph Chuma, a ZANU PF member and is a former parliamentarian. He used to represent Belandaba Mpopoma. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
We are very fine. And you actually requested to be here for only 10 minutes. So the first question is, what's your take on what is going on in Zwimba, communal lands right now?
Well, we indicated earlier on, the former president was declared a national hero.
Mm-hmm.
A state service funeral was held at the National Sports Stadium. And the president, the current president, was very clear that he will always follow behind his family's wishes and be guided by what they prescribe to us.
Mm-hmm.
And so I think since they decided, initially they had said the message would be close. A motion in the National Sports Stadium, and the government actually took up that request and told them that the motion at the National Hero Acre. And then when they came again now to say no, instead of go to Zimba, I'm sure you saw the paycheck from the Minister of Information coming up again to say that we are guided by the family. That's why the family ones were going to just say, they fall behind them and give them whatever the assistance we can and the government. So I think it's only been fair. Whatever the family wants, we shall adhere to, because at the end of the day, you might be our national hero, but you are a father, a grandfather, an uncle to a certain clan. So we really need to respect that. And I think it's recommendable for what the government has done to say that let's the wishes of the family be put forward first before the wishes of anybody else.
Ye, kodwa nxa sikhangela babathuma kukanye ngazani impela emozi liyam leyi imali eningi isiyadlaliswa poke manje nxa usukhangela wena ngokwakho kuyini okwenza ukuthi bagcine besithi ngcono siye khona ngale ekhaya?
Technically, I think that the family got clouded by the fact that the former president rose Zimbabwe from 1980 up to 2017. And so to them, Zimbabwe to become a family kind of affair thing. So they never comprehended the situation by one day the former president became a former president as he became in 2017. And so because of that, now there is a bit of confusion in the family. They are now pulling in different directions. Someone is saying that, someone is feeling entitled, someone thinks that, no, this man was not fairly treated. Why did they take away, his role? He was supposed to vote until he died, and stuff like that. And they want to blame the current president to say, why is this that is cruel? But they forget that the same guy was fired, and he had to run for dear life through Mozambique until he got to South Africa before he came back, and then outsmarted them and took over that same seat. So, you see, they would say, Lana, that is what we are seeing. And unfortunately, it has nothing to do with us. It's not okay. All the government of Zimbabwe, it's unfortunate that now they played around with the resources of the country, because that mostly was going to be played using taxpayers' money. And they should have put into consideration all those kind of things before they started playing around with the
Yes, I was about to ma Obama Conapo Unga Chana, so marvelous Ulombo, so you know how far Joseph Chuma?
I think he has explained very, very well. But the question, Mr. Chuma, that we keep hearing about these rituals, so what happened to all those other heroes that were buried at the Heroes Acre? Were they rituals that were performed on them? What's going on?
It comes as a surprise, because I always thought that it was a clean burial, because normally after all the ceremonies, the president speech and everything, then the family remains behind with the workers from public service to do the actual closing up of the grave and everything. So I've never known that there's any ritual that happened there. So maybe they must come up and tell us something that we probably don't know in Zimbabwe. That we don't know how the region is done, okay, or how government. Maybe there was something that was being done, we don't know about it. What I know, because I got the several relatives who are listening here and there, we have remained behind with public service staff who and others to sue the guy, and then we leave. So they don't live alone. They do it with the family of the deceased. So anything else outside that becomes a mystery to me.
Yes, siyabona khona ngojuma ukuthi kambe kukhona ongani kuyasetshenziswa imizimba yabantu ongani phezulu kuyiloya phela nxa kunjani.
Khonoko umthembo ukungimangalisile lami kakhulu uthi mhlawumbe kukhona okunye abakwenza, kodwa mina ngokwazi kwami njalo njengomuntu olezihlobo ezithize ezikhona phana engikwaziyo ukuthi siyama ngemva kokuqeda umsebenzi yonke lo nezikhulumi kuyasala imuli nalaba abasebenzela i-public works abayibo abasebenzisayo ukuthi kugqitshwe kuvalwe igodelana. Asikaze sibone imikhuba eyenzakalayo. So mhlawumbe kungaba nemi mikhuba ekhona esingaziyo sikuthi sibeyibo kumele besitheleke ngokuthina imikhuba bani bayenza ngaphi lobani ngesikhathi bani kuthi ngenxa yokuba sihlala behambe besiyavula amangcwaba ethu yini asikwazi ngoba mina eseza emkhosini bekuvalwa imuli ikhona
I say, I think we've got another guest, Thomas Mafumo.
Yes, we have him for 5 minutes, so I'm just going to grab him before we lose him. Makadi kwa Mafumo. Aiwatirwadiva mafumo tinoona murie kwa Mugabe parizvino vari kuzowanikwa vachiviga vamugabe kwazvimba kwete kuHeroes Acre sei zvanga zvakumbirwa nehurumende. Munoona sei apa?
Ndozvakaita vamugabe ka ndanditi munhu anotaura kwaanoda kuitwa ndokune hama dzavo kwazvimba uku. Amai vavo kana kuti baba vavo hanzvadzi dzavo dzindokwadziri, saka munhu anovigwa kune hama dzake. Vaita zvakanaka kuti vanovaviga kwavakataura kuti ndiige ikunu. Zvemutanzi Heroes Acre chi hazvina nebasa rose izvi. Kana waenda kuHeroes Acre ndowaenda kudenga here? Munhu wese ane zvitema tese tine mawodrope edu. Saka tinotongona Mwari, hatitongane pano pasi toti hanzi handozvataita pano pasi ndozvataurwa naMwari. No, hazvisirizvo.
Zvakakosha sei pachivanhu kuti vanhu vawanikwe vachikoshesa zvinenge zvataurwa nemufi?
Ndozvakagara zviripo izvozvo. Zvakagara zviripo kubva madzitateguru edu kare kare. Munhu aitaura kuti ini kana ndafa mwanoti ndisei pachiru chakati, aibva achiri chinongedzera chiru ichocho. Saka itradition yedu ndo zvimwe zvinhu zvatingafanirwe kurasa. Tinozova mazuva ano kwakunzi hanzi yamakuva acharohwa chii. Munoziziva kuti zvinorevei kurova makuva?
Aiwa, taurai tinzwi.
Makuva aya kana vanhu munhu achirohwa guva, kana munhu afa haasi kuenda kune madzitateguru ake vakafa kare kare. Anogara ari ega kusvika guva rarohwa, guva rake rozodzururwa, aakupinzwa mui kune mhuri yekwake. Ndozvazvinoreva.
Ko panyaya iyi yavamapfumo iri kutaurwa nyaya yekuti panga pari kutyirwa kuti pachaitwa zvechivanhu kana kuti zvemushonga pamuviri wavamugabe, pane zvino zvakadai zvinoitika here pachivanhu?
Zvinoitika vanhu vanoshereketa ka. Mishonga yekushereketa iripo, asi mishonga yekuraramisa vanhu hapana. Noona, kune vanhu vanoshereketa, tinavo. Yakagara iri tradition yedu, tinavo varoyi wacho. Tinavo varoyi.
Saka muri kutsinirana nemumiriri mukuru wemhuri vaLeo Mugabe vataura ivo kuti aiwa, nyaya yekutoti pakange paine mabox anga achikiwa kuitira kuti muviri uchengetedzeke, kuti pasawanikwe pachiitwa zvechivanhu, muri kuwirirana nazvo izvozvo?
Iya, ndiri kuwirirana nazvo.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Meno, kana pane zvimwewo zvamungada kuwedzera?
Ndifunga kuti pane zvimwe zvakataurwa naivo mufi. Ndo zvinoitwa, ndo zvinofanirwa kuti zviteedzerwe, ndo tsika dzedu nemagariro edu.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Tozoti mati muri kumhanya pari zvino, asi regai ndimbokuverengerai zviri kutaura vamwe. Pana Simon Simeon Banda anzi vamapfumo mudhara one anotaura zvaanoda nguva yaada. Pana Nigel pamugwagwa anzi mukanya vaakupinda nemasasi. Naijo abva ati mishonga yekushereketa chokwadi iripo. Gladys Mafura abva ati mukanya mazazi munawo chokwadi. Edith Garanz ngavazorodze munhu pano kuramba vachichengeta munhu ashaya. Donald Soko ndozvo vari kuramba vachitaura, aiwa saka vanhu vakawanda vari kukubhiga ipana panza, vamapfumo vabvauya nemasasi, dai panga kuri kumusha taiti ndimaita usahwira.
Aiwa tatenda.
Aiwa tatenda. Saka dai kari kari kuyo maivaimbira kuti chiva mugabe pakuvigwa kwavapa.
Ndinoti pane kambo kangu kanonzi kana wakuenda unoenda wega. Hauna muperekedzi kwete. Irwendo rwako. Kana uchienda unotongwa nemunhu wese anotongwa nemabasa ake.
Aiwa mabva mavharisa hanzi nachiera munogona mukanya muve nezuva rakanaka. Aiwa gives we have the Thomas Mafumo.
Thanks Thomas, thank you so much.
Who was giving us a lighter view in our Shona culture would call him Sawira. He would come, you know, to a funeral and lighten up the mood. So that's what he was doing. But he literally says yes. He believes that the family has a right to bury Mr. Mugabe in the family homestead. And there are rituals that people do perform on dead bodies. So the family in this instance is very correct to guard, you know, the former president's body jealously.
I guess in some Ndebele customs, if you come to a burial place and you joke, they'll beat you up. So we never do that. So this is a sort of like a difference in cultures, which is not a problem after all. So sikusathe ubaba umkhula sinqobe okhona khona pa ecingweni. Baba Ncobe kunjani?
Niyaphila tatali njani?
Siyaphila kakhulu. Ye akuthi uthi wena ukubona njani khona kongani kwenzakala kula ngale kozwimba?
Lokhu baba kuvele abakwenzayo thina ngapha emhlubini emaNdebeleni kusidabula umoya ngoba ukugcina umuntu owahlukuluza kangaka elizweni leZimbabwe hhayi kwavele kwakulabunandi. Okwami nje ngombono wami ithi ube vele ngasoze ehlala nxa indawo yamaqhawe kuyindawo yabaqhawe mpela angamaqhawe okweqiniso. Kuyadingane siyangcolisa abanye abantu. So nxa besiyambeka kibo njengokuba vele beyisixhwali isigangi kanti kwekhona ngale kibo ngokumazi kwabo benza imikhuba yabo yobuthakathi yokubulala njalo kuthi izwise ubuhlungu ukugcina isidumbu sikamgalo isikhathi eside njalo lalapho kade lungiselwa khona leso sihonqo leso siyilungise gathiwa sinjalo na into esingayaziyo ngalezo nsuku njalo sokuliwa ngesidumbu leso bengasamngcwabi sathi khangelele ukuthi uzabekwa ngalelo langa abasitela ngalo kwakhanya amaradio bavala kwampe eZimbabwe besengabantu esibe siduma singazi lokuthi kwenzakalani kade ngayi sesile sikuzwa katesi sokuvumbuluka amaradio ukuthi kuyabekwa kuthatha. Akusobobunandi lobo ngoba lwana umuntu uvele ube isigangi ngoba nanxasibiza ngezinye indini phecelezi nganzi ibizelithi i-detector ngabantu abayimasiya ababulawa ukuthi abana babulawa bafakwa enkunjini zemfula badliwa izinyamazana nje ezimbalwini hatshi ukuthi engcatshwe njengomuntu umuntu owona kangaka.
So kodwa ke nxa umuntu
senze ihluku uhulumende yena lo futhi onguye ohluthune umbuso ezandleni zabantu umgaba ofele ehofisi imbakithi lokuyana kuhluthunelwa abantu umbuso ukuthi uhambe ezandleni zabo amahovete omnangagwa kuphela kuze kuye nini lanini bezethintana bekhona phana labana abantu vele kakula bunani yikho libona kuhlupheka eZimbabwe yikho libona inzalo isihlukuluza bafowethu. Akusoze kulunge lokho okwenzakala elizweni leli ngabantu bonaba ababizwa ukuthi umgabe labo mnangakho nabanye babo.
Ye akumvaliseke umgabe ungathini amazwi akho sibili asenhlizweni yakho?
Hayi kuthi kahambe kuhle uNkulunkulu ngoba nguye osithathayo uzamhlelela khona ngale lapho khona uzahlela ngoba okugwetshwe emhlabeni lasezulwini kukugwetshiwe uzamhlelela konke okwenzakala ngombhuqazo wekukurawuni kasoze niyekeli ngoba engafuni ukuthi iNdebele ngitshole lilodwa kodwa kwala yena uNkulunkulu uzamhlelela. Ngiyabonga,
sibonge kakhulu-ke mkhula sincube khona ngapha kwelubhane encwadini lakusasa mtomdala.
Ya lingadinga sibili le mini lapha kade ngifuna ukungena ehlelweni wakhanya bekulo msindo lapha kade ngikhola ngisayizwa ngucingo ngizinhle ngoba le news kangizizwa apande ngize mukele phone ni kuphela ngatshelwa yindlu so kwatha yonke impahla ngisho indlala engilayizima kakhulu
hayi siyakuzwa umuntu omdala silethemba lokuthi uza phepha kukhona okuphakathi kwakho
sithembele kuye uNkulunkulu umdala
yes so siyabonga kakhulu bye bye baba so that is Mr. C Mkhula Ncube he's in Lupane you are saying you know it's good that Mugabe is going to be buried in Zwimba communal lands.
Mm-hmm.
According to him, Mugabe is not a hero at all. He's mm-hmm. supposed to be laid to rest in his village because he says he was a detector. He actually played a key role in the Kukurawundi atrocities. So he deserves what he's doing now, what is happening to him.
Mm-hmm.
And so, but his parting words were, God will take care of him.
Well, let's hear what our next caller has to say. Hello, caller.
Hello?
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndikutaura na Patrick Rupia, ndiri ku Pretoria, South Africa.
Taura yenyu tinzwi.
Tikaona kuona mabasa akabatwa na vamugabe. Mamwe acho anga akanaka, mamwe acho anga akashata. Asi tikada kunyatsoongorora kuti tikada kuzoona kuti pande munhu anonzi akauraya na vamugabe, vamugabe chaiva anga asina munhu aiuraya. Asi kuti wawaishanda nao nhaso wakaita sana munangagwa yavo ndio vamwe vacho vari kukonzesa nekuti tikada kuona kuti kubva kubviswa kwakaitwa vamugabe pane zvino vanhu vangandi vatsakatiswa takunyatsozoona kuti zvechokwadi vamugabe vanga vakashata pane mamabasa asi vandipo ava munangagwa ndio vamwe vacho vakukonzesa matambudziko tatoziva toti ndo vaiti vaiadhapta vanhu
Mhm. Saka munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti mangwana vanhu kuuya kuzoradzika vamugabe vanofanira kunge vakakokwa kana usina kukokwa haubvumidzwe ikoko.
Ya, ipapo ndikutoona ipapo pakatonaka kuti vanofanira kunge vachikokwa nekuti kuti inenge iri protection bazi hatingamboti savamunagwagwa vanongaende kuno panhamo pavamugabe ivo variyo vakabvisa vamugabe pachigaro. Saka kuti vakwanisa kuti vari panhamo hazvingatovhoidi saka zvinotovanoni kuti vanofanira vamwana vakakokwa vanofanira kuenda ari munhu akakokwa hazvina pasa kuti zvive zvekuzanzi nhamo inokokwa munhu kana kuti haikokwe munhu asi vamunangagwa netimu yavana matema danda havafaniri kunge varipo kunhamo
hanzi nachiera kiki pakaipa kola you are on point ko panyaya iyi yechivanhu yatiri kunyanyonzwa iri kutaurwa kuti mutumbi wakanga wakachengetedzwa nguva nenguva pachityirwa kuti pangazoitwe zvechivanhu zvinoitika here izvi
ya ipapa tikada kunyatsozviongorora tongoti vamugabe naamunangagwa panitsotsi chavaiziva chavaigara vachingotamba mamagamba ipapa vanoenda kunorarisa vanhu kuhwani komanduku ndoroba nechitsotsi chavo chavaita sei chavaita saka vamugabe kurwara kwavaita pa vakazosiya vaudza grace achiti no musasuduke pane chitunha changu saka vanga vakuziva kuti ndichogona kutambwa ivi ndakaimbotambawo vako saka akatoziva kuti ndingangofa chidii ndazotambwochi iyo saka ndosaka maiona vaishingirira kuti no chitunha ngachiende kuone komando aida kuti akuzotambwa zvanga ajaira kugara makore ese achitamba
aiwa mashoko makukutu hanzi naEdith Gara kola go deeper saka manakidza vazhinji moti pamazwi enyu ekupedzisira
ya pamazwi angu ekupedzisira ndevekuti hurumende zvairi kutiitira kumusha uku zvinhu zvacho zvinototirwadza kugara patiuita muno musango ka ivo ndovari kutoshungurudza saka dai vanga vari vamwe vatichinjirewo maitiro avo kana vaona kuti pane zvinhu havakundikana kutonga hazvinyadzise murume mukuru kubvira kubvachire padare kuti ano ndakundikana vanokwanisa kupinda vanovapinda ana vachamisa vanopinda ndo vachiri vechidiki naye nyema yekuvhotera madhara aya madhara tinobari mabasa aataneta nayo
aiwa tinokutendai kola Patrick Rupia muve nezuva rakanaka Gibbs, just to remind our listeners and those that are following us on Facebook that, you know, the caller was actually just saying that he feels that if the government has failed, they need to take off their jacket, as he says, and leave the young ones like Nelson Chamisa to take, you know, the reins. But like we were saying earlier on, MDC, led by Nelson Chamisa, actually has an event tomorrow at Rufaro Stadium, where they are commemorating 20 years of operation. It's amazing.
Opposition.
Yes, of opposition, 20 years of opposition. So when you look at it, it looks as if they have not really been there for that long, but they've been actually in opposition for 20 years.
It's a long time. So now, and tomorrow, Marvelous, we are going to be bringing live on our Facebook pages the funeral of the late President Robert Mugabe. So kusasa ke zulukandaba sizathi ke siletulele khonoko ke kwabe kusenzakala kwazwimba noma singazoze nxa singene phakathi kodwa sizosiloko silitshela ukuthi kuhamba njani. So likuthindlebe lizeza ukuthi saletulelani silethemba lokuthi sizazuzisa kuzuza sibese selinika ke emphakathini. Ye ngizokuthi kuthiwa silo baba lapha ecingweni umkhokheli. Baba umkhokheli kunjani?
Anya pila njani?
Siphile kakhulu. Ungaphi kwena baba umkhokheli?
Mina ngise Centurion e South Africa.
Yeah, ubona njani khona ukuthi waye ngumuyi u Robert Gabriel Mugabe kumele ngcwatshwe kusasa kwozwimba khona ngale.
Hayi mina ngibona ngathi kuliphutha elikhulu lelo khozi ke. Angithi yena u Robert Mugabe nalabo abanye bebephethe phambilini bayibaba introduce izinto zama Heroes Acre. So yena naye bemela edlale Heroes Acre kakhulu ufuna umntana kabana edlale egangeni yedwa. Yena ezokubona ke ebheke ukuthi kurongo yena kumele ayengcwatshwa ke efamilini yakhe. Waye list abanye abantu bangcwatshiwe khona laphayana eHeroes Acre. So mina ngibona kwinto erongwe naleyo ukuthi cause uRobert Mugabe njengoba engiyana ebese yi-senior citizen angithi yethu. So uma yi-senior citizen kutho ukuthi sengumntwana kahulumende. Uhulumende kumele atsho ukuthi turn left, turn right, ifamily liyalandela cause uMugabe wafunga ukuthi yena uzoba liqhawe lethu.
Kodwa qhubeka.
Baba. Mina ngibona ukuthi irongo kakhulu. Yebo bengihamba bayongcwaba okwezothi kudlule nabo kufamily baqhubeke ngempilo bethu yaphambili.
Ye, kuphosela ukugcina baba.
Okokugcina bese ngisithi sizobe khuluma ngokuthi ulo udokotela lwana waye
uMagombeni
ethethwe kabuhlungu lwana ulethwe ngapha eSouth Africa ukuthi azolatshwa.
Kunjalo.
Ngibona kube yinto enhle kakhulu cause ke ekhaya akukho mjinduto ongakwazi ukuthi umsize. Akukho into engamsiza FM. At least uzoba ngicabanga ukuthi lana imchini izoba khona ukuthi bamsize naye aphile naye ifamily yakhe yamfuni yamdinga FM. Ngifisa inhlanhla ukuthi engathi engasila very fast. Then bezosola ke laphayana ku okuyenziwa ngohulumente ukuthi manje uMugabe sesiyangcwatshwa kozimba. Ngapha iRose ekakade yakhelwa ingcinye kade iyakhelwa ngangapha. Imali ezilaliswayo zonke zingezona lezi. Ukuthi aluba zimali ezithathwayo zizothuthukisa izibhedlela zethu. Imali ezithathwayo ziyengezelwe amadokotela ama-mistress kuthuthukise nje njengoba uyabheka uma ungabheka nje khona lapha ekhaya uthola epolice inemoto eyodwa ayinasitayile ayinani uma ubhontshile iponshile yabona izilimali zenu ezade mele zisebenze zithengele amaphoyisa zithi upgrade loba singelalutho.
Hayi siyakuzwa mfowethu. Ye, sibongela kakhulu mgokheli.
Hayi ngiyabonga nami kakhulu.
Ye, ngiwathina kusasa. So that is mgokheli is in South Africa. He was saying that now the mausoleum is going to be a white elephant. And it's a waste of money. So he says that money could have been put to better use, like buying a fuel, you know, buying even vehicles for police. He says they don't have motor vehicles after all. So then he says, you know, the doctor, school that is in South Africa, because there's better medication compared to Zimbabwe.
And I think in the interview that you did with Leo, you did ask him about the mausoleum. I heard you asking that what's going to happen now to the mausoleum, and he said that's up to the government.
Yeah.
The Mugabe family's hands are clean of that one.
That's right. And even Nick Mangwana, the information secretary, I talked to him yesterday and he said, you know, we are going to stop it. Because if it's not going to be buried there, we have to take care of it and, you know, just stop the project altogether. So which means that money has gone down the drain. And then speaking to some MTC activists and others, they're saying they should account for that money. Why did they spend that money towards that kind of a project? When they knew something can happen, you know, and indications are that maybe the creation of a mausoleum for presidents actually hugged the Mugabe family.
So I don't know. I think we are seeing something very unique where Mugabe, you know, was controversial during when he was alive.
Yes,
and in death he's still controversial because we don't know if this chapter will end tomorrow.
And right
until
now, we're talking about him, right?
Yes, we are still talking about him. So we are, you know, hoping to be bringing you live updates tomorrow. You know, letting you know what's happening in Zvimba. Kunewo vari pano pachirongwa chedu tinokuchingamidzai uye sekutaura kwatiri kuita aiwa nyaya yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kuramba ichingonetsa sekunetsa kwayaiita vachiri vapenyu. Regai timbotora muteereri. Hello, caller.
Rejoice.
Hello, mkoma Rejoice.
Hello, Magadizen.
Aiwa, tiri wadi, muri kutukutaura nemi muri kupi, sister.
Ku Mozambique.
Oh, kwakadi ku Mozambique.
Hai, kuri kupisa zvako kuri seku Zimbabwe.
Isu tiri ku America but hakune kuno kuti kuri kupisa.
Okay.
Ehe, taura itinzwi.
Ah, inini ndinzi dangu ndo zvangu kuti program yakamira seko Zimbabwe kwai kwai hachane ngari kunyanyisa.
Oh, yekwa Mugabe.
Ehe.
Ehe, kutaura kwaita muzukuru mukuru wemhuri valiyo Mugabe vanga vari kuti ivo vaMugabe vacharadzikwa mangwana. Vanga vari kuti ivo urongwa hwacho vanouya ikoko kuzoradzika vaMugabe vanhu vanenge vaita kukokwa. Kana usina kukokwa vabva vatsinhira kuti usauye zvako nekuti unogona kuzonyadziswa. Vataura ivo kuti avo vari kunge vachidiwa pachiitiko chamangwana. Vanenge vatoziviswa nasimane rumunhu wese akakokwa anenge akutoziva kuti akakokwa. Saka ndozvavanga vari kutaura vachiti vacharadzikwa pamba pavo pavari kuti pacourtyard zvinoreva kuti pakati pedzimwe dzimba dziri muhomestead yavo imomo. Ndokutaura kwavanga vari kuita.
Oh, okay. Thanks for the update.
Hameno kuti imi pane zvimwe here zvamungade kutaura sisa?
For now, no. Because now I don't go down my updates. Because Murika Facebook, my kwae kwae, achaninga chiwanda. So you will not know the truth. Because Amarkuti hako, haka zekira kutinga po. So, kana wazo, anawa ni information you settle.
Aiwa, icho kwa di, izi, tangata verify ya shedu. Ndosaka nichigara nichitaura zvangu kuti pastudio 7 vanhu vangatuke vangati chii asi tinenge tatoverify hatiuye pana pachingotaura zvinhu zvatinenge tisina kutanga tanyatsotsinhira. Muri ndo yataura kuti vaMugabe vari kuradzikwa mangwana. Valiyo Mugabe ndozvavataura. Yeah. Ehe, saka pari zvino ndozvatikuenda nazvo. Ah, thank you very much.
This station. This one information yeshuwa yakakwana. Hapana chechi haidiwa. So mama stations ano wachitaro wachifuri dzira wachinyeba wachinyebera wachidi. So you will never know the truth.
Aiwa tinokutendai sister, ndi munoita kuti tive tiri pano. Mudzoke zvakare mangwana tive tiri pano na nemu wangu Gibbs Dube. Tichikupakurirai zvinenge zviri kuitika ikoko kwaZvimba.
Okay, thanks. Chongo isa ma number pa Facebook sezvataita.
Ehe, tobva takufonerai.
Okay, thanks.
Bye-bye. Gibbs, yeah. There we have a young lady who's calling us all the way from Mozambique, and she was actually giving us kudos, saying that she's very happy to be on Studio 7 because we do verify our news before we publish, because she says she's been following this Mugabe story on Facebook, and she says that some people were saying his body has been returned to Singapore. Some said he was already buried, even at locations where they had located where he was buried. But so she's saying she's happy that we are able to say, you know, this is what the family is saying. But I understand that I think we have some, you know, audio from the MDC talking about their event tomorrow. Let's take a listen.
Ndingati mwana mai angu urongwa hwekufamba chaizvo kutaura kuno kutinobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri unobva kumaprovinci, utungamiriri weNational Executive, utungamiriri weStanding Committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti it's all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana Kurufaro Stadium kutangana naye mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda muma social media munana Twitter ari kuti zvo musangano wenyu womangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriro wabato renyu anga ari kurufu rwaMugabe mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvani izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu rikutenderera mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa haona kwavari kuenda. Izvo zvikava Mugabe munoziva kuti takava macha iso. Vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu. Zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo, it's a private burial. Saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko. Tine hurongwa hwedu hwamangwana hwekupemberera makore 20. Hutungamiriri hwese kusanganisira president wedu, president wevanhu, ndo vachange vari iwo mutauro mukuru pagungano redu ramangwana.
Vachibaya, mati imi mamboita musangano webato renyu, zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei?
Sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC. Sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga.
Aiwa, apo tiranga tiri kunzwa isu kubva kuna vaAmos Chibaya vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Vanga vari kutaura naRachel Towe Studio 7 vachitaura ivo nezveurongwa hwavo hwamangwana, nekuti panga pane kutaura kwakasiyana-siyana nyanya pasocial media. Tamuka mangwana nechinzwa isu kuti urongwa hweMDC wanga wambomiswa nekuti pakashaya vaMugabe masvondo maviri apfuura. Mabikwa yanga ari kufanira kuitwa nguva iyo, asi MDC yakamisa mabiko iwayo vachienda kunochema vaMugabe, asi vari kuti urongwa hwamangwana huri kuenderera mberi. Saka tichange tiri kukupakurirai zvinenge zviri kubuda ikoko kuRufaro Stadium, ipo pano paVOA Shona paFacebook page pedu tichikupakurirai zvakare zvinenge zviri kubuda kubva kwazvimba uko vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachange vachiradzikwa Gibbs.
Iye kunjalo ke siyabe sisiletulela kusasa, lilalele phela indaba ezabe sivela kiti sikhuluma ngakhona kuke kwavosenzakala kwazvimba. So stay tuned, tomorrow we are going to be giving you live on Facebook on our Facebook pages what will be happening in Zwimba Communal Lands, that is Mashona and West Province. That is the funeral of the late former president Robert Gabriel Mugabe. So ke sizokuthola kulobaba lafecweni kutwa ngosikhumbuzo umlalazi. Baba Mlalazi, kunjani?
Baba Dube, njani baba?
Hayi, siyaphila ndati, singazi wena.
Hayi, siyamkhulu ukuthi kunjani kodwa Studio 7.
Hayi, khonapho ke singane silungile kakhulu. So jake ngesiNdebele sibili sizwe ukuthi ubona njani khona okwenzakalayo okuthiwa uMugabe uyangcwatshwa kusasa.
Hey, indaba kaMugabe yazi ukuthi bengithi mhlawumbe wakuchumose sekhona angazomkhonekciweni mhlawumbe indoda engijala ukuzikhuluma kakhulu entozenezo.
Hayi, ukuthi uthi ufuna isikhathi esincane sihambile.
Alright, kura kurayit baba. Into engiyikhalela mina kakhulu nje umuntu yasemathebeleleni, bengithi mina uMugabe lento yokuthi yena namhlanje athi akasafuna ukubekwa e-Heroes Act. Mina bengathi mina ngabe kuthiwa nginamandla okukhulumela isigaba semathebeleni, bengizothi isithombe lesi abasifake eBulawayo sikaNkoma sisuse kuletheni uNkomo uqobo lwakhe aze bantimbane ngoba uMugabe ungabona ukuthi le nto ebeyidlala kudala uNkomo ma echona uNkomo uMugabe wathi yena umuntu otshonileyo it doesn't make a decision, i-decision yezwa abantu baphilayo. Wathatha uNkomo wayombeka labo abambeka khona kuleya udriver yadi leyana. Now muva kwalokho bathi abantu beHarare abasafuni ukuthi babe bebona uNkomo eyisithombe ngale Harare, bazomletha koBulawayo. Angithi ma umuntu e-national hero ubekwa e-capital city of that country, uNkomo bazombeka koBulawayo, wayemzondi abantu bakaMugabe. So namhlanje uMugabe mayeyobekwa eButama khona le kwaZimba, ungani ukuthi abantu balethe uNkomo ekhaya ngoba now that igraveyard liya bathi Heroes Act irrelevant lawo kusena kuhero walapha kusuthi uzabe ubonile kulabantu laba abalele lapha iningi labo bakula uMugabe. UMugabe in simplest words was never a leader, he was just a looter. Uchiye ungalalela Dube ukuma zabantu abantu babuhlungu, and if abantu people are divided after a leader nikeze chance for 40 years ukuthi unite abantu ngakangela South Africa babe no short term short period nomuntu ongumandela only 4 years in office wahlanganisa izwe walithola elidivided okwamagama abantu namhlanje South Africa sebengathaxeka but uMandela uthiye elakhe ilizwe umgayi uthiyeni khona manje ungakhangela kulomzukulu wakhe labadoliwe uma ekhuluma ngemuzi ukuthi umuntu unegunya lokuthi izwe leli elikamgabe yabona so into le mina bengithi umgabe ukuthi uyabe I don't think umgabe uyaphila umgabe I mean nokuthi usasekhona mda bamlasha bambeka kuphi noma msiya khona laba afele khona kodwa into enkulu emathebele ngomgabe ake sifana ukuthi ngathi azange afike sifana ukuthi asifelwanga sithi thina mina ngabe kuthiwa la ma-leaders afana nama-chief nabo bantu babe balwa abantu emathebeleni ukuthi bethani umuntu wethu azireyoekhezi ulingayo
hayi siyakuzwa
imalabodoli
hayi siyakuzwa kakhulu ke mlalazi ungadilwa kusasa ba
siyabonga mfoka mtembo
okay mlalazi bye bye
siyabonga
so sikhumbuza mlalazi saying that you know the Euros Eka is now totally irrelevant he says Mr. Mugabe is just trashed it because if he's not at the Euros Eka himself it doesn't make sense anymore and so he says therefore they should actually remove the body of the late Father Zimbabwe Joshua Nkomo and rebury it in Kezi. He says just because if Mugabe is not there, why should Nkomo be in that place? So he says Nkomo was more important than Mugabe himself. So that's the way he put it. Since we're talking slow, Baba, Usanokoza, come on. Usanokoza, good job.
Hayi siyaphila sibona ukuthisa
ye kunjalo for it is inathu daba
hayi udaba lwakomgabelo lo hayi idrama yabo le abasenzeleyo hayi hayi yazi idrama iyo ke le abayenzileyo
bese kuyibhasikopu
angazi becabanga ukuthi uzavuka yini kodwa ke okusalayo ke ngabe kuthiwa kuya ngami njengoba umgabele wenza khonoko ukuthi uNkomo aphikisane lesifiso sakhe bambeka khona le Heroes League ngabe la bamfake khona ngenkani manje sadiphe kwathiwa kuhlona ukuthi isinqumo somdindi esinqumo sakhe bathi uNkomo yena bamdelela ukuthi ngabe kuthiwa siyangami wonke abantu bakithi abangaphi emandebeleni bebezathatha bonke babuyisebelahlelwa emafemeli nabo ngoba manje khonapho i-Heroes League akuyafana nje sesidangene kuhlangene abantu abayenze okuhle lokubi yebo baba
ye kodwa ubona zani ukuthi uthiphile nje ukuthi umuntu ayigejwa aphinde ayingcwatshwa kwezindawo
ama-families ma engakufuna lokhu ayakwenza ikuthi nje umbuso ungeke uvume umbuso okhona khathi singakhuluma ngombuso olesandla esiqinileyo nalo siphetheyo ngeke uvume vele but ama-family ma engakufisi ukuthi namhlanje bathatha siyabathatha vele-ke sivindele silokhu sehluleke but umbuso osivindeleyo lokho
hayi siyakuzwa ke mfo wethu ungadinelo kusasa baba
siyabonga baba
siyabonga kakhulu so what he's saying is that you know there was too much drama on this thing concerning the burial of the late former president and he says you know if things were according to him all the people that are lying there should be actually exhumed because that place is like a wilderness now.
Yeah. Very interesting. I mean, we are seeing Mugabe from his grave, actually, you know, hogging all the headlines. So very interesting indeed. Yes. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Tiripo Magadi enyu.
No para zedu.
Tukuta ora nani uyeje murikupi.
Ukuta ora na vama popo, Andrew Mapopo from South Africa, ndikufanele ku South Africa.
Taura enyu. Taura enyu vama popo. I'm not sure what's wrong with this phone. I think, you know, the South African lines today are a problem.
Yeah.
But I guess, you know, he sounded like he was excited to share something. Mm-hmm. But sorry, Mr. Mapopo, we'll try again. I will keep trying you.
Maybe he's going to join us tomorrow.
I hope right. so, yes. Yeah. To all those varipano, vakateerera pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Mangwana tichange tiri kukupakurira iyi zviri kuitika kwa zvimba. Uye zvese kuziva kwa muri kuita bato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vachange ivo zvakare vaine mabiko. Kurufaro Stadium saka tichange tiri kuti tikabata kurufaro tobata kwazvimba tichikupakurira ipo pano mangwana saka zvizhinji zvatichange tiri kukupai munogona imi kunyora namba dzenyu kana muchizoda kupinda pachirongwa tichionesana kuti munoona sei zviri kuitika izvi nyanya panyaya yekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo takaona pakatanga mwedzi uno zvakanzi izvo pakashaya vaMugabe uye zvepavaka tumbe wapa wakashika munyika takanzwa kuti vachange vari kuradzikwa ku Heroes Acre uye zvepachavakwa chivakwa chikuru chinonzi Mausoleum icho chaita kuti Gibbs, you know, that's the latest word if you go on social
Mausoleum,
media
yeah.
And I bet you there are some kids that have been named Mausoleum.
Yeah, it's possible.
Just like V11. So
yeah so we see that there's Kandazi lapha ku Facebook. Marvelous uti yahlupa indaba ka Mgabe so ngathi isithebo sebusika. Hale kwa tisi chepo sivusika, shkipa kanganani. Kuzo buya ke, usanokoza, uti dube, tala sakukina. Nkwona mfoitu, anisa sukufonele, sanokoza. Kala kujalo ke mfoitu, hizo. Shali spotone, So ke, kuzo buya ke, uskandazu ya pina futu, uti, kantisi tumbu, siya chonchwa njani. Toku kwa mangalisa kakulu. Uti ke, kunzi masipili, yoke sikubona kusazagala. Kuzo buya ke, abanye njalo bakulu, malapo uti mbonti, batini, usika wanda, Sega wandi uti indaba leyi bakithi ichitha isikhathi ngoba lo sikhuluma ngaye kukhanya mzonda sibe lokho okumangalisayo kuzobuya njalo omunye udingani uti ke kambe shwa unjani lo muntu uMgabe sehluphile kakhulu so usikhaphe nje uhamba sesidinwe ngawe uRuben Ndlovu uyabhala futhi bengicela ukubuza ukuthi kungani obhadala imota yesidumbu kunini izulazula konke lapha endaweni eziningi njalo iMausoleum lay iyabhatalwa mbani njengoba siqalisiwe. So this person is asking, you know, the funeral parlor says who was paying the money,
the funeral parlor, the government.
So because the government is doves, but the family was dealing with the other one, so this guy is saying who has been paying all along.
Interesting, but we have a
interesting
caller
question.
Let me take the caller. Hello caller.
Hello?
Makadi yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Mugobo Solomon tiri ku Eastern Cape South Africa.
Taurai tinzwi.
Ya, tiri kutaura pamusana peMDC. Ndandirire mberi pamwe tichatora.
Okay,
maomero akaita zvinhu iko zvino hatitori kuno zvinhu zvakatoma kudzokereke kumba.
Mazwano kwamira sei nenyaya yezenophobia?
Zenophobia yakamboneta zvayo muno South Africa, but iko zvino zvaonaka. Yakanyaonesa mujobheki kwatiri uku ikekiti kwakutori nani. Jobheki ndokuyainetsa.
Ko panyaya yekuradzikwa kwavaMugabe murunoti chii ipapo?
Apa paru kunetsa apa kuti tioti chii bhozi vaifanira kuitwa kuHeroes Acre saka manje kana zvazvo kwazvimba uku hatichazivi kuti zvichaitwa sei oro ichamira ichinzi Heroes Acre here kana isina mbara manje
aiwa mashoko makuku tunguva yedu yadyanana tinokutendai mukoma we're hearing the same sentiments being echoed by our caller. He's saying now that Mugabe won't be at the Heroes Acre, will it be Heroes Acre?
That's the thing. So, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and former parliamentarian. That is, he was representing Pelandaba Mpopoma in Bulawayo. So, let's hook up to tomorrow. We are together here on Facebook and we are going to be dishing out a lot of information about what is going to be taking place in Zwimba communal lands. And we'll switch over a little bit to other places like Harare and see what we can
Be doing and there. We'd also like to thank our surprise guest, Mukanya Hurricane Hugo Thomas Mapfumo, who came in and weighed in on what he thought about the burial of the late President Robert Mugabe, who he said, yes, he has his right as a private citizen. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Gibbs Dube. Bye-bye.